mvumo yakapiwa nomba ye Sinopharm ne WHO ndiyo ye yatinoti emergency use authorization. Inoreva kuti izvo WHO yaongorora magadzirirwo enhomba iyi kubvira kumafactory acho anogadzira kuchina ikoko igoongorora zvakare mashandiro enhomba iyi panyaya dzekushanda kwayo yatinoti efficacy ya inoshanda here uyezve nesafety yayo haikonzeresi zvirwere here. WHO yagutsikana kuti nhomba iyi inoshanda zvakanaka uyezve haina zvakanyanya kushata zvainokanganisa pamunhu. Izvi zvinofanira kupa vana veZimbabwe chivimbo nenhomba iyi.
Zvinorevei kune vamwe vanga vachizengurira kunobayiwa?
Vese vanga vachine madoubts pamusoro penhomba iyi vanofanira kuita muramba mhuru vakananga kumakliniki avo kuti vanobayiwa iye zvino nokuti tava neindependent body yepasi rose yaongorora nhomba iyi ikatizvo ngaishandiswe yakanaka. Zvinofanira kupa vana veZimbabwe confidence. Vaya vanga vari hesitant kunobayiwa vachigunununa ai vanga vachienda kunobayiwa havo vakadekara. Chechipiri ndechekuti zvakukwanisa kuti nhomba iyi ichipinzwa zvakare pachirongwa chiya chatinoti chiCovax facility.
Mungatsanangura zvizere nezvechirongwa ichi?
Chakaumbwa neWHO, Africa Union nemamwe masangano epasi pose akazvimiririra. Zvichabetsera kuti tigokwanisa kuwana nhomba iyoyi kuburikidza neCovax facility tichipiwa nemutengo wakanaka. Iri nzira yekubetsera nyika dzevarombo kuti dziwanewo nhomba iyoyi.